Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikumi 6, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vokumbira mukana wekubvisa mari yechibatiso kubva kudare repamusoro. Dhora remunyika roramba richishaya simba zvepakuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Zimbabwe Electoral Commission yazivisa nhasi kuti yave kutambira vanoda kuzoongorora sarudzo dzegore rino. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro Justice Pisirai Kwenda nhasi vambosendeka parutivi kupa mutongo wavo pachikumbiro chemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. VaNgarivhume vari mujeri pari zvino mushure mekubatwa nemhosva nedare remagistrate yekupesvedzera mhirizhonga. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatsigirwa negweta ravo muzvinafundo Love More Maduku.
Tongi vati vava kuchimbonotarisa nyaya manje. Vateera zvatanga tichitaura, vakateerera zvakatarwa nestate zvakanyorwa, ivo vava kuchinogara pasi vachichifunga kuti voita sei.
VaMaduku vaudza dare kuti vaNgarivhume vakazvipira kubhadhara chidimbu chemiriyoni yemadhora emunyika semari yechibatiso.
Kumbira kuti angobhadhara mari yatinoti 500,000 Zimbabwean dollars, half a million Zimbabwean dollars. Nekungoti chete agare paimba yake iri kuWaterfall. Anoendesa passport. Vagarada vanga vainaro zvavo passport panyaya yanga inayo iyi. Chete nekuripota kumapurisa once every week.
Dare ramagistrate muHarare muna kubvumbi wegore rino rakatongera vaNgarivhume kugara mujeri kwemakore mana mushure mekubatwa kwavakaitwa nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru wa2020. VaMaduku vati havaoni kuti vaNgarivhume vaifanirwa kubatwa nemhosva uye kunyange vakabatwa nemhosva mutongo uyu wakakurisa. Mumwe mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati kunyimwa kana kunonoka kupiwa mukana wokutongwa uchibva kumba kuri kuitwa vaNgarivhume ndeimwe mhando yemhirizhonga.
Bail is right, kaikodzero yemunhu. Saka muZimbabwe ndiyo imwe violence, ndiyo mhirizhonga iyoyo yokujudiciary.
Kurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 kuti hurumende haipindire mumatongerwo enyaya sezvo matare akazvimiririra. Mune imwewo nyaya, mutungamiriri webato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ vaRobert Chapman vaudza vatori venhau nhasi muHarare kuti musarudzo dzegore rino vavhoti vanofanirwa kuvhotera vanhu vanomutsa nyika yavati yananga kumawere.
Hapana chinhu chiri kushanda muno muZimbabwe. Izvo kwese kubva tukienda kumaruzevha hapana zvinhu zviri kushanda. Tikaenda kumusha hapana zvinhu zviri kushanda. Imomo maurban areas kwazvinofanirwa kushanda zvinhu zviri kushanda. Izvozvi kune sewage iri kufamba, hakumuna kana township kana one isina sewage iri kufamba mumanzira. Maportals akawanda, hakuna service delivery. Even zvikoro chaizvo chaizvo kune dzimwe madistrict nemaward asina kana chikoro chaizvo chaizvo kuti vana vaende kuchikoro. Mabasa hakuna, madrugs awanda. kuwandisa hapana chinhu chirikutomboshanda muno munyika muno saka Zimbabwe muchivotera DUZ muchienda kuma voting ma voting polls enyu mswa August 23 please vote right DUZ nekuti mukangasa chinja vana zvina zvichinje
vawedzero vachiti sarudzo idzadzifanirwe kuunza mhirizhonga munyika uye vakatiwo mushure mekuvhota vavhoti vanofanirwa kuchengetedza vhoti yavo
oona izvozvi nepolitical violence tikotoona nyaya yemabato vatinozopedza maelections toita sei nenyika tenge taparadza nyika ngatisaparadze nyika pachi penhamo yechitaura nyaya yemabato saka isu tiri kukumbira kuti ipapo patinoenda tongokontesta zvakanaka stereki sevazimbabwe sevanhu vane hunhu tichifamba kuti vake nyika tinyika iva ifambe pamberi chekupedzisira kana waita vhoti yako iwe unofanira kutarisa tisati waenda kuvoting kuti constituency yangu kuvoting station yangu iri kutupi muwadhi ipi ikoko ndivakuwanovhotera otangabvunza maquestion ipapo kuti vatirikuvhoterera ndiani akaita sei anotishandira here anogona basa racho here iye even kana munhu ari mukuru kana ari muchemberi kana ari muyouth hazvina basa kungoti munhu chii anokushandira imimi sevanhu vanomuvhotera kana mapedza kuvota ipamusuwa August 23 ichimbomira ipastation iyoyo mumbobatsirawo vamwe kuti chii mafake ballots asapinde mukati
vamafa vatendawo kuti munyika zvinhu zvangova manyamamire nerongo vachipomera bato rezanupf mhosva yekuondomora nyika
saka kana vazoona kuti zano yapwanya nyika masuweji ari kungofamba ari kungoyerera ichokwadi nokuti zano ndiye yakabata ministry of local government
vatiwo kubatana kwemapato anopikisa pamwe chete kunowedzera mikana yekuti Zimbabwe ive nehurumende itsva vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDCT vachengeta iguta vatiwo
pari zvino munoona kuti vari mumatongerwo ezvenyika vari mubato rezanupf havarapwe munyika yeZimbabwe pane unorapirwa kunze nokuda kuti vanoziva kuti zvipatara hazvishande vana vavo vanoenda kuzvikoro zvekunze isu vedu ndo vanodzidza muno saka zvese izvozvo zvinofanira kuti zvigadziriswe saka zvataura
asi imwe nhengo yezanupf muboka revechidiki mudunhu rebulawayo vaadmaya masikati vati vanhu vanofanirwa kuvhotera bato ravo sezvo riine nhoroondo yekushanda
kukurudzira vanhu kuti ngavavhotere zanupf because president vari kuita development nemaprojekt anofanana neemergency road rehabilitation kuvaka madhamu command agriculture kutira mabhole kumaruva maprojekt ari kuitwa nemukuru wedu president Emmerson Mnangagwa
Zimbabwe iri kuenda kusarudzo muswa 23 nyamavhuvhu uye mapato ezvematongerwo enyika atanga kuita gadziriro dzesarudzo ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa nhasi kuburikidza nedande mutande rayo reTwitter kuti yave kutambira vanoda kuzoongorora sarudzo dzegore rino idzo dzichaitwa musuwa 23 nyamavhuvhu. Vanoda kuongorora sarudzo vari vemunyika vanonzi vachabhadhara madhora ekuAmerica 10 kana kuti US$10 vanobva munyika dzemuAfrica vachibhadhara madhora ekuAmerica 100 kana kuti US$100 kwotiwo vemizinda yenyika dzekunze iri munyika vachibhadhara madhora ekuamerica 300 kana kuti US$300 vanoda kuongorora sarudzo vachibva mhiri kwemakungwa vachange vachibhadhara madhora ekuamerica 400 kana kuti US$400 vemasangano enhau vari vemunyika vachange vachitarisirwa kubhadhara madhora ekuamerica 10 kana kuti US$10 kuchitiwo masangano enhau ekunze kwenyika vachibhadhariswa madhora 100 ekuamerica kana kuti US$100 hatina kukwanisa kubata mushandi mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile slaigwana asi sachigaro vezimbabwe election support network kana kuti zesni vaendru makoni vanoti vanotambira nemufaro kuziviswa kweurongwa hune zec kunyange hazvo vachiti mari dziri kubhadhariswa dziri pamusoro ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi
tinotambira danho raziviswa nezimbabwe electoral commission rekuti vakuchitanga kunyoresa varikuda kuobzera maelections munyika malocal observers vemuno uyezve navo vanenge vachibva kunze vachida kuobzerva maelections tarisiro yedu ndeyekuti wese anoda kuobzerva maelections achabvumidzwa mukana wekuti vaobzerve maelections vangava vari vanobva kudii rekumadokero kana kuti vanobvawo kuit zvakadaro kuti vese vange vane mukana wekuya kunoobzerva maelections dzedu, nekuti kana tiita zvinhu mujekerere hapana chatinenge tifanira kuvanza. Saka tinofanira kuitawo kamwe wese vanoda kuobzerva maelections muzimbabwe.
Ko, tichitarisawo mitengo yaziviswa ichatariswa kunge ichibhadharwa nevanoda kuuya kunoongorora sarudzo, munotii nayo?
Mitengo yataona yakati kwirei. Foma local observers havanawo kuchinja kubva pamutengo wangu aripo kubva kumashure. Asi tagara tichiti isusu semalocal observers tinotidhirira kuti munhu ane chido chekuobzerva maelections muno munyika abudise $10 kuti angonyore sachete kuti ange achiobzerva maelections. Kana kuti ise transport, toisa chikafu ipapo, toisa dzimweni dzenguva pokugara. Tozoona kuti obzevha anga achibva kuma achienda kumudzi, tinoona kunge kosti yake yese inogona kusvika kana $56, zvinova zvinoita kuti avo vanenge vachida kuti vaongorore sarudzo vari vemunyika muno vatadze kuongorora sarudzo idzodzo, pamusana pekuti havana zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuobzevha. Saka tiri vamba chikurudzira dai yadzikisa mutengo iwoyo. Kana kuti yatoudzika zvachose, kune dzimwe nyika maloka observers haatobhadhara. Kana
kuuyawo nyaya yevoters roll, vanhu vanga vachichema kuti voters roll rinenge risina kunyatsomira zvakanaka, vazhinji vakashaya mazita avo. Zvii zvamungataurawo
maererano nevoters roll? Zvinhu zvinosimisa zvikuru kuti rakamira mamiriro arakaita. Vazhinji vakanoongorora voters roll iroyi panguva yakanzi yavapo kuongororwa nevanhu, vakaona mazita avo asina voters roll. Tirava kuti vanga vakutogadzirisa kuti mazita avo anga ari mvoters roll zvakare. Vamwe vakazoudzwa kuti ano pane supplementary roll, zvino kana paane mavoters roll maviri hatisaziva manje kuti dii nechizoshanda racho pasarudzo mberipi. Kurudziro yedu ndeyekuti dai voters roll iyi yachimbidza kuti inge ichionekwa nemunhu wese.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESN nevaendru Makoni vari parunare muHarare nestudio 7. Tichiri panyaya iyi, tabatawo mukuru werimwe sangano revatori venhau remisa Zimbabwe vatabani mwoyo, avati havasi kufara nekuti vatori venhau vabhadhariswe mari yekuti vanyore nezvesarudzo sezvo vakatobhadhara imwe mari yekuita basa. Vachipindura vamwe vatori venhau padande mutande reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati pamwe ZEC iri kubhadharisa nekuti pane zvimwe zvainenge ichidawo kubhadhara. Vamwoyo vatiwo ZEC inofanira kutora matanho akasimba kuvatori venhau vanopesvedzera ruvengo. Ngatinzwei hurukuru yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Nhau rwaidzidze kusafambiswa kwekumashoko anokonzera mhirizhonga kana mhongamupopoto takabva nadzo kare. Zvatinokurudzira ZEC kuti ite ndezvekuti ngaisamirire kuti sarudzo dzipere kuti izotora matanho, kasi kuti ngaiti panenge paitwa nhaurwa dzakadaro yobva yaita matanho anoita kuti kana iri ZBC yakanganisa kutaura ikakurudzira mhirizhonga ngapaitwe madanho anogadziriswa, kuri kumirira kuti vanozobva kunze kwenyika kana kuti vanenge vachiongorora sarudzo vazokuudzai kuti apa makakanganisa, apa hamuna, ngapatorwe matanho. Kana kuri kune madandemutande vachikanganisa, kana pane vanoshanda vari kuindependent media vachikanganisa.
ZEC inokwanisa kuita izvi sei? Pane mutemo here unoita kuti vaone kuti nyaya idzi dzagadziriswa?
ZEC pane code of conduct yainoshanda nayo inoratidza kuti kutepfenyurwa kune unyanzvi kwakamira sei. Gai ichishandisa simba rayo kuti vanhu varambe vakazembera kutepfenyura kune unyanzvi, kana vatadza kudaro yochitora matanho. Saka izvi zvatinokurudzira ndezvekuti ngaisarambe ichingotaura ZEC, kasikati ngaichisvika painenge ichitora matanho.
Taonawo ZEC ichiti vatori venhau vabhadhare dzimwe mari kana vachida kunyora nezvesarudzo, munoti kudii nedanho iri?
Takarerekera kunhau yemitengo. Mitengo tinotaura iyeyo pachirumbi ichiti hatidi dual accreditation. Dual accreditation zvinongoreva kuti unobhadhariswa basa rimwe chete ruviri. Kana uchida kuti unge uchibata basa panguva dzesarudzo unenge wakabhadhara mari yekuti unge uchionekwa semutori wenhau zviri pamutemo neZimbabwe Media Commission wopiwa residence kana uchitambi chekuita basa rako. Panonzi mukuru wenyika parura donzvo resarudzo, Zimbabwe Electoral Commission zvakare inouya ichiti mari imwe chete yawakabhadhara kuZMC unoibhadhara zvakare. Izvi kubhadhariswa chinhu chimwe chete ruviri.
Mukuru werimwe sangano revatori venhaure Misa Zimbabwe vatavani moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichitevera kutarwa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, Vicky Rapera, vechidiki vakawanda muZimbabwe vanoti kutadza kupasiswa mudare reparamende kwemitemo ine chekuita nesarudzo yakafanana newe Electoral Amendment Bill kuchaita kuti vechidiki vakawanda uyewo madzimai vasakwanisa kupindana nesarudzo idzi nenzira yavanga vachida. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Bumbiro remitemo renyika rinoti hakuna mutemo unechekuita nesarudzo ungapasiswa nedare reparamende ugokwanisa kushandiswa musarudzo mushure mekunge zuva richaitwa sarudzo ratarwa nemutungamiri wenyika. Vakasanobata chigaro chemutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti izvi zvichakanganisa vechidiki vakawanda musarudzo dziri kuuya.
Pane mutemo yakafane Electoral Amendment Bill iyo yanga ichinzi inofanira kuti ialignwe nezviri muconstitution kuti vechidiki vanokwana 10 payouth quota vakwanise kuenda kuparliament. So izvozvizvi nyanzvi dzezvemutemo dziri kuti nyaya iyi ichagona kunetsa nokuti zvinhu izvi zvinenge zvaiswa muElectoral Act. Saka naizvozvo zvinonyanya kubata vechidiki zvinodzosera futi zvechidiki kumashure panyaya dzekumirira vanhu musarudzo.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvenyaya dzemitemo muchikamu chevechidiki vemubato reZANU-PF mudunhu reBulawayo muzvare Nyari Bechani vanopokana nemuono wavachuma uyu.
Handioni sekunge mabhiri asati apaswa muparamende maererana nemaelections anoaffecta mayouth kuti vakwikwidze ma-2023 elections. The political environment is very very friendly for the women and the youth, haisarudzi. And also considering the patriotic bill. Yakanaka kwazvo patriotic bill.
Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti pane zvimhinga mupinyi zvakawanda zvinowira vechidiki nemadzimai vanoda kukwikwidza mune zvematongerwo enyika.
Munozviziva kuti sarudzo inonyanya kukoshesa nyaya dzehomwe. Saka tinoona kuti vechidiki nemadzimai vanogona kukurirwa pahomwe apa kuti havazowani zvikwanisiro zvekuti vange vachionawo mukana yakaenzana nevanhurume. Saka kuuya kwakanga kuchiita mutemo weElectoral Amendment Bill uyu waida kuti ugadzirise nyaya idzodzidzi kuti mukana uyu unge uchivhurikawo kune madzimai nevechidiki vakati wandei.
Wechidiki anoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye achishanda nesangano raana Chipanga Mazano munyaya dzemitemo ine chekuita nevanhu reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vanoti vechidiki vadzoserwa kumashure panyaya dzekupindawo mune zvematongerwo enyika.
Electoral Amendment Bill yanga yauya nenyaya yakanaka chaizvo. Participation yemayouth musarudzo dza2023 yatokanganisika zvikuru nekuti mayouth achakwanisi kupihwawo mukana wekuti vasarudzwe kuti vapinde muparamende vakamirira matunhu ese enyika ino. Saka zvinotishungurudza zvikuru isusu vose vechidiki kuti hatichakwanisiwo kuwana mukana wekupinda muparamende tichiparticipatawo zvizere munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi munyori webazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vanoti hakuchina mumwe mutemo uchava nesimba pasarudzo kunze kweiyo iripo nechekare.
Bumbiro redu remutemo rakajeka rinotaura izvo kuti mutemo unenge uchitsvaga kuchinja zviri mumitemo yedu yemaelections kana ukauya kana kuti ukapaswa neparamende mushure mekunge mutungamiri wenyika vataura kana kushambadza date ravo reelection, mutemo iwoyo hauzoshandi. Saka situation yatinayo ndeyekuti isusu pane here mutemo munyowani unopokana nebumbiro romutemo waakuda kuiswa muElectoral Act? Kana uripo unenge usingashandi, asi kana uri mutemo wagara uchibvumidzwa nebumbiro remutemo hapana chinochinja.
Kutaura kwamuzvari Mabhiza kunoreva kuti zvigaro gumi zvemudare reparamende zvanga zvakavimbiswa vechidiki nemutemo weElectoral Amendment Bill zvekare zvinotemerwa nebumbiro remutemo, uyewo zvigaro makumi matanhatu zvemadzimai zvavakawaniswa pamutemo mugore ra2013 vanenge vasingachazviwani. Vamwe vanoongorora nyaya dzesarudzo vanoti pane kuvandudza mutemo wavanoti weudzvanyiriri weCriminal Law Codification and Reform unozivikanwa neveruzhinji nekunzi Patriot Bill kwaifanira kupasiswa mutemo weElectoral Amendment Bill uyo wavanoti unosimudzirawo vechidiki nemadzimai. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza,
zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuUganda makumi mashanu nevana vanonzi vakafa mushure mekunge kamba yavo yarwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Mutauriri wemauto eUganda, Brigadier General Felix Kulaigie, vati mamwe mauto mana akapona kurwisana uku mushure mekunge ahwanda kwemazuva matanhatu pakamba iyi asati abatsirwa. Vanonzi vakazowanikwa apo mauto eUganda akazotora kamba iyi kubva kune vanopfurikidza mwero ava. Mutungamiri wenyika yeUganda vachinyora padande mutande reTwitter vakashora vamwe vakuru vemauto nekuvati vadududze zvakapa kuti vazourayiwe. Muvhidhiyo yakaburitswa nemusi wemuvhuro, mutungamiri weAl-Shabaab Ahmed Umar Abu Abdaida anobuda achituma mauto ake kunorwisa mauto eUganda aya. Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain rinoti mumazuva maviri adarika pane kurwisana kwakanyanya pakati peUkraine neRussia nekune dzimwe nzvimbo dzanga dziine runyararo. Izvi zviri kuuyawo apo mauto eUkraine neRussia ari kunakurirana nyoka mhenyu kuti ndiana aputsa dhamu rakakosha zvikuru reDnipro mudunhu reKosan. United Nations inoti kuparadzwa kwedhamu iri kunopinza upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi. Apo dhora remunyika riri kuramba richidonha nekuda kwekushaya simba kana zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica, nyanzvi mune zveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti isiyane netsika yajaira yekuita zano ndega pakudzika mitemo yainoti yakanangana nekudzikamisa uremu hwedhora remunyika pamwe nemitengo yezvinhu. Kunyange hazvo hurumende pamwe nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vari kutora matanho akasiyana-siyana avanoti akanangana nekuedza kudzikamisa uremu hwedhora remunyika. Nhasi dhora remunyika radonha pamusika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe kusvika pamadhora emunyika zviuru zvitatu nemazana matanhatu ane makumi manomwe nematatu kana kuti 3673 Zimbabwe dollars padhora rimwe chete rekuAmerica. Pamusika mutema, dhora rekuAmerica rinonzi ranga riri kutengwa nemadhora emunyika ari pakati pezviuru zvitanhatu nemazana mashanu emadhora kusvika kuzviuru zvinomwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti chasvitsa zvinhu pazvave nhasi inyaya yekuti hurumende iri kuramba ichiita umbimbi ndoga nguva dzose.
Pakaoma chaizvo kuti uku mitendo yakwira zvakanyanyisisa zvekuti inofanonge ichitora neurongwa hwekubata kuti kukura kwezvinhu kunge kuchibereka.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi Profesa Gift Mugano vanotiwo zvinhu zvave kuratidza kuti zvaondomoka zvekuti havaone musika wemari webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe uchirarama.
Auction system iyi yaakuenda kwamufigwanebwe nekuti Minister of Finance vati mari yaakuzotengeswa pamusika wemari weauction yaa 5 million pavhiki. Saka tikati 5 million pavhiki iyo nyika ichida mari inopfuura ipapo zvakanyanya several millions, zvikureva kuti tikada kutasa mari iyoyi pagore tiri kukwanisa kupa makambani anoda kutenga kunze kwenyika 260 million. Asi makambani anoda kutenga magoods kunze kwenyika nemari inosvika 8 billion dollars.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari kuBritain muzvare chenai mutamba sere vanotiwo kupera simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kuri kukuwadza veruzhinji nekuti mitengo yezvinhu iri kubva yakwirawo zvakanyanya.
Izvi zvinoratidza kuti mapolisi ari kugadzirwa atiri kuona ari kubuda zuva nezuva, vhiki navhiki. Kune new policy inobuda kubva kuMinistry of Finance, kune new policy inobuda kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Izvozvo zvoga zvinotoratidza kuti nyika yedu haisisina kurongeka kana takatarisa panyaya dzakatarisana neikonomi.
Saka poitwa sei kuti dambudziko iri rigadzirisike? Dr. Kanyenze vanodzoka vachiti
hurumende inofanira kunge ichigara pasi. Handiti nematanho etripartite negotiating forum panosangana hurumende, vamiriri vevashandi, nevamiriri vevashandi, ndokunofanira kunge kuchibva zvinhu zvose izvi. Hazvifanira kunge zvichibokandwa nehurumende iri yoga.
Muzvare mutamba sere vanotsinhirawo vachiti kuti zvinhu zvigadzirisike panofanirwa kuve nemari imwe chete inoshanda munyika, zvikuru dhora rekuAmerica nekuti rakagadzikana. Mumasvondo mashoma adarika, hurumende yakatora matanho akawanda anosanganisira kuumba komiti yemakurukota inonzi iri kuongorora kuti chii chiri kukonzera kukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushaya simba kwedhora remunyika. Mamwewo matanho akatorwa nehurumende anosanganisira kubvumidza veruzhinji kupinza zvinhu zvakaita sechikafu zvisingabhadharwe mutero kwemwedzi mitanhatu senzira yekudzikamisa mitengo yezvinhu. Asi nyanzvi mune zveupfumi dzinonongedza minwe kuhurumende dzichiipomera mhosva yekudira mari yemunyika muvanhu kuburikidza nekubhadhara vanenge vaiitira mabasa nemari yemunyika avanozoenda kumusika mutema vachitenga dhora rekuAmerica. Chimwe chikonzero chinonzi chaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo kutengeswa kwemari yekunze shoma pamusika weRBZ, izvo zvinonzi zviri kuzomanikidza vezvitoro kunotsvaga dhora rekuAmerica pamusika mutema, zvinozoitawo kuti vakwidze mitengo yezvitengeswa zvavo. Kusvika izvi zvagadziriswa, zvinhu zvinonzi zvicharamba zvichiita sejuzu ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa kanawo kuramba zvakaremera kumusoro setsvimbo. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi, apo tiri kutarisa kurasikirwa kwakaitwa nevechidiki nezvigaro mudare reparamende mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara zuva resarudzo mutemo waipa vechidiki zvigaro izvi usati watambirwa nedare reparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175 ne7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vokumbira mukana wekubvisa mari yechibatiso kubva kudare repamusoro kuitira kuti vatongwe vachibva kuumba. Dhora remunyika roramba richishaya simba zvopa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa nhasi kuti yave kutambira vanoda kuzoongorora sarudzo dzegore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwina Praxidis Jeremiah.